tiri kushamisika hurumende yaburitsa mari dzinovhundisa kwazvo kuti magovernment schools ese akufanirwa kubvisa vana vaakubvisa tuition fee inotangira pakuti vana vanodzidza kuzvikoro zvatinoti map3 zvinove zvikoro zviri kumaruwa vaakubhadhara $5 yetuition fee. Iyi haisi mari inoshanda pachikoro, imari inoenda kuhurumende zvayo. Hatizeti vanoishandisei nekuti kuzvikoro hakuna mabatsiro yavari kudzora. Toona pamberi vari kuzoda $10 yavari kutora kune zvimwe zvikoro zvati kana ari maS1 kusvikira pa$40 patem ichidiwa kumwana kana yasvika kumaS1 schools. Kana ari maforeign students achizambiwa $400. Isu taitarisa kuti hurumende yasungirwa nemutemo kuti iprovide state funded education. Hurumende ndiyo iri kufanira kunge ichiburitsa mari ichiendesa kuzvikoro kuti zvikoro zvive functional. Totoona kuti hurumende yekuda kuti vabereki vagara vanga vachisimudzira zvikoro hurumende yesipo, yakuda kuti vabereki tichipaiwo imwe mari yekuisa muhomwe sehurumende kuzvikoro zvedu zvegovernment. Tiri kuramba tichiti zvinhu izvi hazvina maturo, zvinhu zvinotyora constitution yedu, zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yedu haina hanya nedzidzo yezimbabwe, zvinhu izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa havana rudo nekuti vana vawane dzidzo.
Vamasaraure, inini sesangano rinomirira varayiridzi, pane zvamuri kuronga kuita here pamusoro penyaya iyi?
Vana vezimbabwe vaane makore vakamirira, vachimirira liberation promise yakapromiswa muna 1980 kuti dzangu nemunhu kuchave negutsa ruzhinji, hakuna achazoshaya dzidzo, hakuna achashaya healthcare, hakuna achashaya pekugara. Vana vezimbabwe vangori vakamirira zvakavimbiswa muconstitution ya2013 pakanzi education ikodzero yemunhu wese, healthcare ikodzero yemunhu wese, pekugara ikodzero yemunhu wese. Zvinhu izvi hazvisi kuuya, zviri kuita sekunge vatyairi vari kudhiraivha bhazi ratakamirira pabhastop, vakarasika rute takangomirira kuti pamwe zvichasvika hazvisi kusvika. Saka tiri kuti kutanga musi wa8 mbira 2024 timboratidza kuti chiwa tichiri pabhastop, tichiri pachiteshe, takamirira zvivimbiso zvebumbiro remutemo, takamirira zvivimbiso za1980. Saka tirikukurudzira kutanga musi wa8 muvhuro wega wega munhu unoenda pabhastop iri pedyo nemi munomira makabata maplakadi muchiratidza hurumende yenyu kuti muchiri makamirira free education iri muconstitution, makamirira health care, makamirira justice, freedom and equality. Saka tikutarisira muvhuro wega wega tichange tichikurudzira macitizens kuti aende pamabhastop abate maplakadi ekuratidza kuti taneta nekumirira, takangomirira zvivimbiso zviya zvisiri kusvika, tichazenge tichizobvisa zvimwe zvirongwa nekufamba kwenguva.